Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udwedu za nasi chitatu gunyana 12/2018. Hurumende inotara chirwere chekorera sedambudziko guru rabata nyika zvichitevera kufa kwevanhu vanodarika makumi maviri uye vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vachinzi vakabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira musha unogara veruzhinji weGlenview muHarare uko kune vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere chekorera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokokwa kuti vashanyire Belarus zvichitevera kusangana kwavo nechipanga mazano chikuru chemutungamiri wenyika iri vaVictor Sheiman. Sweden nasi yaparura chirongwa chemamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu emadhora mari ichashandiswa mukubatsira makambani madiki kuwanisa vanhu vekumaruwa mhando dzemoto dzakaita semagetsi anobva kuzuva kuti vakwanise kusimudzira mabasa avo. Masangano eInternational Republican Institute pamwe neNational Democratic Institute anoburitsa gwaro rinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera sarudzo dzakaitwa kupera kwachikunguru. Batamurefu batamupfupi yoitika mumakanzuru ari pasi peMDC zvichitevera danho rakatorwa nebato iri rekuudza makanzura nemameya akazviudza zvisungo zvebato kuti vasiye zvigaro zvavanazvo mukanzuru. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa nezvechirwere chekorera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.